Vachitaura nevatori venhau, mukuru musangano iri vaAlex Kakanje vati vachatora matsano kumasangano aya sezvo vari kutsutsumwa nekutambirwa kwavakaita pavaendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano awa. Citizens Forum yaudza vatori venhau kuti inofungidzira kuti masangano aya akapesvedzera mhirizhonga yakaitwa mwedzi wapera. VaGakanje vati vachanyora zveimwe tsamba kumuzinda weAmerica kana izvi zvikasashanda vozonoratidzira. VaGakanje vativo vachatora matanha vasina kutsanangura kusangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asiwo mumusangano mumweyo, VaGakanje vabvumawo kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kuAmerica.
Tinokurudzira ushamwari tinoziva kuti nyika yagone kurarama iri yoga isina dzimwe nyika dzinobatsira. Ivo neAmerica ndidzo dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira kuti tibude mumatambudziko atiri. Ndokusaka tichiona inga hurumende ndipo nhasi iri chiedza nepainogona napo kuti iite ushamwari neAmerica. Tiri kuzvifarirawo necivic society, tiri kuti ngazvienderere mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaThaban Moyo vashora sangano iri vachiti rinofanirwa kushanda kurwisa matambudziko ari munyika kwete kuswera richitaura zvagudo natsuro.
Ndozvaarikufamba kwavo uye ndezvaari kuita hazviratidzi vanhu vane zivo yekuti nyika iri pakamira sei maererano nekushupika kuri kuita vanhu uyezve nekuti iyo pachayo nyika iri kurwisa zvikuru kuti iwane chimiro chakanaka kunze mushure mekunge paitika nyonga nyonga yakazozita kuti vanhu vazhinji vakuvare vazhinji vashayikirwa neupenyu uyezve nekudhingurwa kwemasaisai. Ndozvinhu zvavanofanirwa kunge vachitarisa kuti zvinogadziriswa sei kuti nyika ienderere mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumasangano adomwa neCitizens Forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.